kana zvekare makwanani asi uri kwechitatu gumi guru 30/19 mabhirira 57 nependo yenyaya dziriitika muzimbabwe dzamukewa nestud 7 muwashington dc tinoda kuti makwanisa kunesu ndoka chechasi chikwa ichiri kubuda ivhiiaesn voa chana indidokahware washington dc ndichitire zvino zvemuchwatanhasi zvine inodzera kutirorwa pazimbabwe mune zvishanu nezvikudya saka nonfedare chezimbabwe rinoti zvina zvinakura zvakanaka kuvashandi panyaya dzemihoro tichazwavo zvamunofunga imi vateereri vestudio 7 iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri washington dc
mubanidzwa wenyika dzekueurope weeuropean union svondo rapera wakawedza rubatsiro rwanopa mumhu yezimbabwe nemari yemaeuro inoita mamiriyoni makumi mashanu matatu iyo yakanzi nangano iri yakanangana nokubatsira mune zveutano pamwe nezvekudya sangano iri rinoti rubatsiro urwu ruri pasi peurongwa hwaro hwekubatsira zimbabwe kwemakore matanhatu kubva muna 2014 kusvika muna 2020 uye kusvitsa mari yabatsirwa nayo vanhu vezimbabwe neeuropean union 287 million euros. Muzinda weeuropean union muzimbabwe watenda kuti sangano iri rakapa rumwe rubatsiro zimbabwe nyanzvi mune zvechikafu uye vakamboshanda nesangano rechristian care reverend forbes matonga vanojonga kandemiri westudio 7 kuti rubatsiro urwu rwauya panguva yakanaka sezvo vanhu vakawanda munyika vakatarisana nedambudziko mune zveutano pamwe nechikafu.
Tinoda kuti tiende European Union zvakanyanya nerubatsiro rwakadaro nepasana pekuti chokwadi nekuda kwedrought experience senyika vanhu havachina zvekudya vakawanda kusevhi nemvura inwa chiyo yava kuitishoma saka mukaona shamwari nokufunga panguva yakama kudaro vachiuda mari ine mutsindo wakadaro aitingi zvinoda kuchirumbidzwe kuti vatibatsira zvakadaro.
Tiri kuona vakaara kuti mari idzi dzichaenda kumapoka ezveutano pamwe nekubatsira nenyaya dzechikumuri nemacommunity vanenge vakaremerwa ndekuti kwamungatarisira kuti dai kuri kwaiswa mari kawanda
sekungona murugwezvaoinoda kuti divi redu reutano rakaremera zvakanyanya ende tichitarisa izvozvi zvinyaya dzana chiremba dzotaurana chiremba havasi kumabara munotoona kuti kune vanhu vange vari kumaremote area dzakadai semaana mudzi vana dhinga nemaari kunze the outer circle yezimbabwe anenge aine zvakanyanya ane zveutano vanhu vana chikafu zvinobatsira vakaita ndara rugwe rinobva mukaa nyika imwe yekurwisana sechirwere chaine alien chirwere chinoda kudyika zvakanyanya zekutiaoinaia anything aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Nyanzvi dzikau 11 Forbes matonga vari parunhare nyadimission kuuzumba chonga kamiri West 7. Mutungamiri wesangano reEmployers Confederation of Vietnam, Dr. Israel Mwefu, vanotiri nazvinamiri zvakanaka vashandi panyaya dzemihoro, asi vamwe vandirwi vari kuedzawo nepavanogona napo kubatsira kuvarutsira. Mwefu vanotiwo kungodinda imwe mari ita sezvakataurwa nezuro, hazvigadzirise upfumi kunyange zvo zvichibatsira kuti vawane yekushandisa sezvo iri kunetsa kuwana mumabhanga. Blessing Zulu wa Studio 7, abata Dr. Mwefu akatanga nekuvabvunza kuti chii chingaitwe kurerutsira mushandi.
Chinodikanwa izvi ndekuti muone vamwe kuti bhizinesi rega-rega nemashandiro anogara pasi vooneka kuti bhizinesi riri kufamba sei. Pane mukana here wekuwedzera kana mukana hatipo nazvo. Kana pasina mukana panogona kuti womene kana kutarisa kuti mochengeta mabasa here kana kuti mokwira mari. Ini ndinoona kuti kuchengeta mabhizinesi achidzivisa kana zvanakawo vanhu vanogona kuzowedzerwa mari. Asi zvekuwedza mari hazvisi directive inopiwa nesu weMCOS. Ikambani yakaita yatinati corporate governance structure yayo maboard director nemacommittees anoona nezvekuti vanhu vopiwa mari kana kuti kwete kambani inozvikwanisa here kana kuti kwete. Saka kambani yega inokwanisa kuita decision yayo ichiona nemakaita financial situation yayo kambani iyoyo. Saka vanogona kujenera asi kuzama tiri kuita kambani akawanda ri kuzaa zvokuti vashandiwa kuti kuya kubasa kwate kuraramawo vachipa maiseri zvakasiyana siyana. Ndinokuti problem inoita rekui kana kuti rema ramira sei angunoka commitments are long term. Saka ikambani inofanira kunyatsa situation yona kuisa zviri sustainable yoita izvozvo.
Amati maincentive amwe ari kupiwa mukape muira nezvezvo nema makamba.
Vazhinji vari kuati mamakurira saka vanhu vari kumusoka dao mamaring alawe vamonofanira kutiwe kutening awe nekusasa kana kupa vashandi vaine dhivhuma vasatadze kubasa vasatadze kuzengera zvisikota kudzimba.
Tonawo rengeri kuti iri kuda kuunza imwe maviri muona sei danhu
madhiko zvacho asiri kuda kuunza mari yakaita ari kuzvisa ndeko vakachinja mari kubva kumauri kareti ticho yako mukadzi wazimbova saatiuda madhiko zvacho vada kuunza tinwanire aridzi zvakasiyana nemanisi atinawo kana kuti makoi manyoni here atiana kinawo asi kana mari ikumbuda zimbova hapana mutauko nekuti zvatiri kuva ndezve kuti kune matgs fund ari ielectronic format akasiwawo ndiwada kufandura kuti aitwe kesh kutapudza kurtgs balance kana kuti atiri zimbabwe balance balance iri ke 4 wochinja woiredusa wovosa kesh nekuti munyika hamuna kesh waka kesh tinoona zvii zvinhu zvakanaka nekuti vanhu vari kutambudzika kesh kaenda kumabhanga vari kufya kesh vakaunza iri kesh kana yai ikaita imwe kala kana imwe design hatizvo zvakanyanya kukosha kesh ikawanika tinobatsira vanhu kune vanhu vakafanana kana nemalendi vanoti matenants avo tinoda kesh kana vanhu vanotengesa mumatatu kune vanhu tinoda kesh kuda maeco kesh kuda fai saka izvozvo zvinobatsirawo kuti varingo vane kesh vagona vanotenga vachienzisa kesh.
Mutungamiri wesanganiro reemployers confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu westudio 7. Nezuro bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rakaziva kuti richadhinda mari itsva inenge ichishandiswa mumabhanga serimwe rematanho ariri kutora mukugadzirisa nyaya yekushomeka kwemari. Muzvinafundo Elliot Masucha vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University kuOhio muno muAmerica vanoti danho ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe idanho rakanaka kana hurumende ikatevedzera mitemo nemirayiro yezveupfumi hwenyika inotevedzerwa nedzimwe nyika dzese.
Ndiona sokuti nyaya yakanaka chaizvo tichiresa dambudziko ranga ravapo rokushayikwa kwemari chero uinayo kumabeki. Zvoita kuti nyango ivo vanga vanayo pamaRTGS acho ari kumafoni wazondoti paunondotenga paya unzwa kuti nhasi mishini hai kushanda zvakanaka sistimu dzedu dziri dhawuni wonzwa kuti hakuna magetsi. Saka kana kuita mari yokuti munhu unokwanisa kuinda bhengi wondotora webata pake woenda wonotenga nemari iyoyo zvinobetsera vanhu vakawanda chaizvo vanosvikira kana kureserva misha uku vanenge vachitengesawo zvinhuva zvavo vachitengesawo chero yavo vanowana kumusha kunenge ichiinda nevanhu kusaka idanho rakanaka ndozimba rakamirirwa nezvarwa zimbabwe kutionekera kuti ndarii nokuti chirwa chorongohora mari tatuziriyorujaora ainongodzirumepo chaiso kuti mari nyaya yava inobata mavoko zvoo dzimwenyu zvozoita kuti tidevu mazuva adade mari yavo.
Mari yechigiro hazviri here inflation?
Matura avo ndokuti zvinogona kutasa inflation yacho kwezvinhu nokuti vanobudisa mari itsva iyoyi vanoitavo sokuti taita kuti mari yokwenyika US dollar yei foreign currency yatinonzwa iyai inodhuriswa kumablack market kuti inenge yakwanisa kuona kumabank nerei yeBZ yokureserve bank. Saka kana mari iyoyo kunze kungokwanisa kuwanikwa kubank kare vatora kuti vachadzera zvinhu zvatenga kwenyika masports aya kuti vaone mari iyoyo. Saka kusigirwa kwedhora muzimbabwe zvisadonha kudonha ikoko kunoratidza zvinhu zvinoenderana nokuti mari yokuti yava kuwanikwa remuzimbabwe kuti manesi mende vaya vemabhizinesi vaya vasina kunoitira here mari iyo yakati chipe kumabhengi inenge yaiva reserve kana zvadaro hakwanisi kukwidza tengo.
Takambozvii vachidhari vachidini chatavimari chii kuti rwendo rwu mari yekuti ndiwai ingatsira kusimudza zviro rakaita zvemuka
chati vangavi mbana chorwero chokuti kana kuti hurumende ne Reserve Bank vanga nechindo chavo chokuti vachikwanisa kusa mari kunze US dollar kumabhengi. Ipapo ndopane chivi chedu kuti rwero runo kurwisa kwavo kuchava kwechokwadi, nokuti hurumende yedu yeZimbabwe kuziva kwedu zvavi zvawanda tisingazviboni zvinhu zvacho zvambiswa izvozvo.
Kasa zvakaita industry mari yavari kuimbisi vanenge vachina kupi?
Ndo papa tisina kuona kuti vachina kupi mari yekunze iyoyi. Asitotaura kwavo vachawedzera zvitengeswa zvokuzhe, havana kutitengeswa zvavatengesa kuzhe izvozvo ndezvipi, nokuti varasa maindastry hasi kushanda maindastry vasakadonhera pasi. Saka hatisi kuona kuti chii vachatengesa mhiri ikoko vawa nemari yemuZimbabwe. Kuda hava nedzimwe homwe dzavo dzavakaviga kuti hatina kunge tambodzinzwa homwe idzodzo.
Pane imwe nzira here yavari yavatora kunze kweiyi?
Zvira yavari kuramba vachitaura kana vari minister wefine ndeyekukurudzira vanhu kuti ngavadade nechinhu chavo chinova ndiwo mari yomuZimbabwe, kuti kana tadade nechinhu chedu chingakwirawo uremu hwacho. Ndiwo danho rati kuona isu zvimwe zvavaizviri kuitika zvokuti vanofunga kuti mutengo wezvinhu inodzaka kana vaita izvi. Nerimwe divi vachionese ndira iyo ndikuri kukwidza kange petrol diesel, rinova ndiro rinoshandiswa kutakudza zvinhu zvichienda kumashopu kwese zvozotengeswa uko. Saka ndinatsoona zvinhu zvichadzaka sei nafrondi zero pano petro yakakwirazve, wiki yapera yakakwirazve, saizvozvo zvicharamba zvichikwidza zvinhu izvozvo.
Muzvinafundo Eliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Chovatarisa zvemumapepa nau anhasi. MuDaily News munyaya inoti vaEmmerson Mnangagwa neZANU PF yavo rikuedza kukoka amai Joyce Mjuru nevamwe vaimbonzi nevechikwata chigama talks kuti vadzoke kuZANU PF. Daily News mekare mapfuta akuyamira ruzhinji rwevanhu kuti vavarire mashandisiro avaita kadhi avo ekubhanga, sezvo utsori nemakadhi aya huri kuwanda. MuHerald mune nyaya pamusoro pemari itsva inonzi ichaparurwa mumasvondo maviri ari kuuya. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Madiko akadiko vashamari veStudio 7 nevateereri nemaitiro tiri pamudhomo. Ndiri kutaura pamusoro pevarume ava kutitonga. Varume vakutitonga ava handizi kuti ndine mutete here kutema. Ndofunga munhu kana kugara kucharuka kwese kunoita zvibva kune bevedzeri. Munhu anonzi Tembo Muhati ariko here? Asionawo here zviri kuitwa nabusvi? Unoita mutsura uyo mumwe atingataurika iye ariyo farove kubva papinda uyo ndiye asina kutoona chekutaura chitonga ayakaramba zvake ari kuchisocha kamwe zvaita mwinzi zviri nani haaimbosvika pashapa zvino iye akatora zvaro nekaro ndinoroda Tembo Muhati mupenyu here? Haakuonawo zviri kuitwa nabhururu here kuti hamungomudzorawo kuti aiwa kwata kuenda hakusiriko stadiyamu taiziva stadiyamu mumugomba umo muchizara kana kukangodaidzirwa kuti musangano kwaizara. Zvino kana muchida kuti musangano wenyu wehosafe imi vakuru dai masuduruka mubato renyu imomo muZANU PF mune vamwe vechidiki vane musoro inofunga vanogona kufunga kuti aiwa pangati dai. Zvino kana muchida kuti musangano uparare zvachose kuti panga pasina pashaiwe nezita remusangano sezvakaita yekuZambia kwaive UNIP, asi zvine zvautombonzwa chinhu chinonzi UNIP. Kana muchida izvozvo rambai muchiita izvozvo, nokuti zvine zvika yaNovhemba kaaiwa tabata uno amakore mangani pane chabuda here? Open for business pane bhizinesi rataona here? Kati mabhizinesi ese ari kuvhara muri kuitei varume? Ana Jonathan mumwe vanga vari right pavaitaura kuti paakataura kuti I saved a better government than iyoyo ichokwadi, nokuti iyo yatove madofu ega ega madofu asingazivi zvaari kuita. Nokuti kana munyika nachiremba vachichemera kuti tiri kuda mari inzwai vashandi vari kuchemera nzara tarisai muone, asi ndopamunotora ndege dzekubhururuka kubva pano paHarare kuenda Bulawayo munoda ndege yekuhaya. Hamuna kukwana vanhu imi, hamuna kukwana. Tibvireipo, ibvai pazvigaro. Kana musingagone kutonga ibvai, siyai vana vadiki variko. Vana vadiki kana muchida kusiya mazita akanaka kana kuti neramangwana vanhu vazokurespektai, sudurukai. Unai zvakaita Mugabe, vanhu vakamhanya mustriti vakanovabvisa. Tikati Mugabe ngavaende, ngavaenda Mugabe vakaenda, asi tarisai muone pakufa pavo. pakufa kwao munhu wese neakamhanya mustreet wese akamhanya akaenda kanaenda kunovaona. Kana muchida kuti zvikunakireiwo sudurukai. Ibvai mangwana vanhu tinokurevererai. Ndatenda.
Kwazwa vashamarari vese vestudio 7 ndinotaura pamusoro pemazanupiefu. Mazanupiefu ka, mazanupiefu ka, pete muso ite sevanhu vakuru. Ehe, ndatenda zva.
Masera sei vashamarari vestudio 7 ndinomuno muZimbabwe. Itanzwa. Singi isu ema private company hii dewa mbomira mire wapote wa chitaura na wabasu kumbo kujitaka na mare turungura mpataka stika ipapu mabonus turungonzo ama civil servant anungonzo ticha kutokupa ema bonus mwezuno astakache kumbira kufuzoka kuni neke mzimbabwe ndio hiru kuma private industry chemical industry kuti daeri mfuzula kuti kumukontrakta atendi lupu wao hiru bonus tanzo nungo shanda chete bonus wa beri mapema ni nduwarige tutunguona wa chungu piwa ma bonus isosu ma contract atesu kupiwa saka tino kumbira mtu mfuzuluwe nekiwe mwono mzimbabwe wa kuti waka mira si ipapo mkontrakt atende lwerupo o bonus kana chishanda pa kambani asisusu ndo tino shanda rwiza production as bonus atipiwa beri nduwarige wa chungu piwa chete.
Vashamarari vestudio 7 ndinokukwazisai mose muzita rajesu. Ndinofara kwazvo audio yangu ikaendawo pamhepo petoo chichemo munzvimbo yemarondera pakambani inoitwa iyo yekwaproton. Mashandiro aakuitwa ipapo hatichazivi kuti kuchiri kushanda kwebasa here kana kuti ya tatorera munguva yasimiti. Kwakunzi munhu akwanise even kuenda na kuchimbuzi kana kunwa mvura chaizvo nemapisi ari kuita kunze nguva ine chokunzi mvura inonwa pabreaking palanch ende mutemo yaakuitwa ipapo haichisina kumira zvakanaka. Saka taitokumbira kuti dai kana even hurumende yazvambonyatsongorora mutemo iwavo kuti mutemo uchiri mutemo wenyika yeZimbabwe here yevanhu vari munyika mavo here kana kuti pakubatwa vanhu voranda.
Makadi vestudio masera sei apa ndakukwazeme semunotibatira basa rakanaka asi ndichandanga ndichida ngokumbira nokuti ndikuziviseo kana kuti muudze vakabata matomu enyika vakabata gurumwandira renyika vari kutambudza gurumwandira renyika vazvenjeo kuti kana vachinge vakundikanawo ivo vanonzi vamunangagwa EDP ndinokumbirisawo dei takwanisawo kumbotungamirirwa newedu atakasharudza anova ivo vanezonichamisa vasakandira nyika kumawere kana vasingagoni zvakaoma wakomana nyika takutoraramira kune dzimwe nyika setisinawo nyika vakomana izvezvizvi zvakaoma kutozvitaura zvinhu toda bhuku.
Makadii vateereri vestudio 7 vashamarari, ini ndinoitwa Mom Prisha ndiri kuHarare. Ndoda kungotiurawo kuti vamunangagwa vari kuona here situation iri muZimbabwe kuti haisi kukonzeresa kuti vanhu vatambure nenzara chete asi iri kutokonzeresa kubreka kwemamarriages kufa kwevanhu chaiko vana vari kusara vanherera. Saka zvimwe zvinhu ngavaite vachionawo vachinzwisisa nekuti techitotarisa vachiwo ndiwo mukuru vachabatsira nyika but it seems kuti vari ignorant pazvinhu zvese zviri kuitika munyika. Vanhu vari kungofa day and night hapana kana betsero yavari kuita munyika kuratidza kuti vane chido nevanhu. Zvinhu zvinoshamisa chaizvo kuti mukuru atarisiri kuti adaro vanofanira kuchema nevanochema. Atenda.
Aya mashoko evateereri vestudio 7 vari kukwakasiyana siyana vachitipa pfungwa dzavo mumashoko avataura. Tinoda kukumbirai kuti mutitumire mashoko enyu panhamba dzewhatsapp inoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega, ninguva dza 7 PM, svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchungamiriri weEthiopia vaAbiy Ahmed vanoti munyika mavo mune runyararo mushure memhirizhonga yakasiya vanhu makumi matanhatu nevasere vafa uye nzvimbo dzekunamatira zhinji dzapunzwa svondo rapera. Kurwisana uku kwakatanga nemusi wechitatu mushure meumwe murwi wekodzero dzevanhu weOromo apomera hurumende mhosva yekuda kumurwisa. Kechipiri mumasvondo maviri, vanochengetedza muganhu wenyika yeUnited States Border Patrol nezuro vakabata gonyeti rakange riine vanhu vaiedza kupinda muAmerica vasina mapepa. Vanhu makumi maviri nevapfumbamwe kusanganisa mwana mudiki akange ari ega vakawanikwa vakavanda mudumbu megonyeti pakamiswa nemapurisa mumugwagwa uri pamuganhu weMexico nedunhu reArizona. Svondo rapera, mapurisa aya akabata makumi matatu nevaviri vakange vakavanda pasi pemabhokisi emichero. Freeman na pasi Ariguchi sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. European Union inowedzera rubatsiro rwainopa Zimbabwe mune zveutano nezvekudya. Sanganero Employers Confederation of Zimbabwe rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvashandi panyaya dzemihoro. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika disu.